Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 28, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo, asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvarwa zveZimbabwe zviuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa30 chikumi eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009, zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maita basa vaZulu nemubvunzo wenyu, regai ndikusimbiridze nyaya yedu yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada zvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pamisanganiwo yamaita navo vaiti kudii?
Tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe vazvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba, hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde kuzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda futi kuti pamabhodha zvanzi tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu, hurumende futi yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavaMnangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vaMnangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika. Kwese kwese kwazviri tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda kubatsirwa wakadai vanoenda kuti?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kutobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isu seZimbabwe Exiles Forum tinomatambira mashoko awa tichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachihwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha, asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo husangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare achati chii, tichikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyera mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina, hongu tinogona kuhwina, asi pamwe tinoudziwa kuti zvamira sei nematare tadarika 30 June. Kana tadarika 30 June musi watinongosvika 1 July, munhu unenge ava muSouth Africa tisiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti anyorese mapepa amuri kuti waiver?
Mapepa ewaiver anotanga kuapplywa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS. Ndo painotanga kuapplywa ipapo. Then inenge iri under section 31(2)(c). Ndiyo inowanza kuapplywa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vachii vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth African vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza kugozha. Gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba.
Havo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum, vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora reZimbabwe, zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo. Kunyange hazvo pamutemo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to 1888 Zimbabwe dollars pamukoto, vanhu vari kutenga dhora rekuAmerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to 3500 kana kuti 4000 Zimbabwe dollars. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti izvi zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCarolvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa.
Segaro ziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo atingati magoods and services akawanda ari sustainable, anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho. Saka inyaya igara ichizikanwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuZimbabwe yatingati production yakadzikira, plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinotisanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Saka naizvozvo zvinhu zvisingashamisi kuti tione kuti dhora reZimbabwe rinoshaya simba, nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo haisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndo vari kungowedzera zvinhu vaMudzingiri, kunyange isina kukodzera, nekuti iri kuti dhora panguva ino rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
nyaya kuti hurumende iwone simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya faida tichiona kudzikama kweufumi. Asi nyaya iripo ndeye kuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya haina uwandu hwakawanda hwekuti ingakwanisa kuwedzera simba redhora nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuAmerica zvinosiya mushandi ari papicha izvo.
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo, zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyu, sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kubhinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKiev range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa, Russia yange ichiri bomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afa mwakakuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America inonzi nemusi wechishanu yakabomba nzvimbo yainge yakachengeterwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo ne kamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Inonzi Ambassador Emmanuel Gasa ndoshanda nepoka rinonzi The Aids and Arts Foundation.
Mukoma Emmanuel, mungatudzawo kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo mazuva ano zvakanangana nevechidiki?
Tachipati kuita zvikuru nenyaya yekuti vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion nezvimbo dzinosangana nechidiki dzakawanda. Saka tinokurudzira isusu tichanyangwe community dzakasiyana-siyana, kurana Caledonia, kurana Bindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveati. Vamwe vachitotamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chess. Saka tichikumbirisai ratipa kuhurumende kunyanya kulocal government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechidiki vagone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanika vachiita swimming, vechidiki vagoneke kuti vachitamba chess. Uye nyaya iripo totiita zvikuru kune council of video yekuno kuHarare yakwanisa kuanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekunana mabhuku kunana chi vakadzi vari kutamba chess, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichitocome together with us kati vakira nzvimbo zvakanaka zvekutizo madzimai ezvinezvo vakwanisa kunoita swimming, vamwe vakwanisa kunoita nhingi vachiburikidza kuvisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika nenyaya yekuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Saka chikumbiriso chati kuti dai zvagoneka kune dzimwe nzvimbo ichendei community ina role model wayo, taidentifya marole models ayai auya achitaura nevechidiki. It doesn't mean kuti inofanira kunge iri chaZimbabwe, inofanira kunge iripo. But even anybody else who is there, kunyange ni civil society kuburikidza nemamother bodies yakaita sana nangu sana chi tinge tichikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki tichivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu, so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo, chakaita chekuti vapuwa kunge vachiputa zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika, muchionawo mamuri kutenderera?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chiri kuti tagoneka tigone kumborayiwa tichipota tichiatleast monthly panogarwa pasi nevatungamiriri kuti zvinhu zvatigone kuti tigone kuita enforce, cause iko zvinhu hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakamutengesera vanhu vana vechidiki ava zvinodhaka havazikani. Pane nyaya yeuori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meino nyika, huri kutidzora kumashure kuti kunyange maorganization dzakaita seredzimbabwe ikabatana nemamwe, tikudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ana mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa pabepa here kana kuti vari kusungwa zveeshen? Isusu zvinoreva kuti vanhu vasungwa zveeshen kaze vanhu vakasungwa zvekuti sekuti takonerwa kuti tingotaura kuti kumidziya kuti tiite lukunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure semapurogiramu ari pagiraundi kuti dai zvagoneka akati zvechokwadi maresi ngaaitwe, maresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatsooneka zvekuti patasvika tasiyana. Kwazi yezvinezvi vari kutengesa zvinodhaka vanotiita zvematira zvinodhaka zvatinoitwa nekuti vari protected because mapurisa nyanya vechikurukura vari kuzvionavo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanyanyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka i imwe iri kutinetsa pari zvino.
Ei,
nyaya iri kutinetsa izvinezvi nyaya yeamnesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maepisi akaonekwa achidzoka, kudzoka kwakaitwa kudzoka kwakaita nevanhu vatingati marhed survivor, zvinhu zvinove zvinhu zviri kudzora kumashure kuti dai pagoneka ipapo vagona kusunungura vamwe vese ava vati asi vakaita rhep vaivai vakasiyiwa vari mukati, cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunities iri kuita hai nekuti vanhu vari kuita kunenge kusvinesedzana nenyaya yekuti zvo ukiziva kuti victim wangu ndiuyu akarepwa ndiuyu inaturally tell kuti pana apa mucommunity muno mamwe mirirano inazotibatikei. Saka chikumbiriso chatiri kupa kuti paamunesi apa hazigoneke here kuti zvinongotarisiswa nerazvo zvakanyanyisa kuti vazive kuti vanhu ava wana wana inga ziparuku yekutuzo kumkuweza na iya sikuruwa ano kwa nisa kuwane kutawo hile kutu hapi na kumuza ata unda ye kwa haka ikera ema insta utaya hai ata unda hatu wane kwa kwa ziko zinoana watina chikimbo ninye justice system yede nika ninye wano wakabili kwa mtume shikirongo hawa
Asika hurumende iri kuti yakaburitsa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 years.
But kune vamwe vamwe vakati vasevha kana even kunyange kana half nematenza vakange vaita. Kekuti zvina kuti munhu ava rehabilitation chaiyo chaiyo kuti haagone kuzoripa futi iri mangwani. Tikutsvita vana vedu vanasana mukati memakonsistensi.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka ikupablisi.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano Red AIDS and Arts Foundation mukoma Emmanuel Gasa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum asi chiri chirongwa chatakambonzwa muchikamu chapfuura.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
makadini kovatereri ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology. Kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya. Kana kuti future things zvinhu zvinotevera wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo zvine nguva yazvo pachapter 3 hapana chinhu chakasikwa chisina magumo zvinhu zvose zvinosvika pakuguma Chisinga gumi chete, chisinga peri, ndi mwari. Saka nyika, zviro kwazvo, icha guma. Asi muchidimbu, hongu, kuguma kuripo.
Kufa kwe munhu, ndiko kuguma kwe nyika ere?
Hongu, kufa kwe munhu, chimwe chiratidzo, kana kuti mviro mviro kuratidza kuguma kwe nyika. Nokuti vanhu, ndiyo nyika. Saka, kufa kwe vanhu, kana kuti kuparara kwavo, isaini kana kuti chiratidzo, kuti kuguma kwavo kwa shika. Nyange, pasiri chiripo, richendere amberi, Asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe. Hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama. Ndidzo mviro mviro dzokuratidza kuti nyika yakuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitana atsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka toratidza zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda. Kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika chirwere chatiri kuona ichi cheCovid-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda zvirwere zvacho muri kuzviona omega hapana munhu angada kuturikira saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yakuenda kumagumo
chii chinoitika nai mufundisi Simango chii chinoitika mushure memagumo
Deno Adama na Eva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi vachiterera Mwari vachirumbidza Mwari vachiona zvisikwa zvamwari vachiita mabasa mazhinji akanaka vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje upenyu hwakabva hwagurusirwa kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto. Ichitangiswa kuti isikwe patsva
ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vateereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka. Iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo.
Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata chae Betmaruwa iti, chaka pesira kukunda apo, chaka rova Caps United 2-0. Ndokutevera nemangange ne Triangle, Herentals, Manika Diamonds, Islanders, ne kukundwa kwa yaitua nasi na engezi. Kukunda kwa nasi, kwa kwidza Ngezi Platinum Stars pamusoro petafura nema points makumi maviri, points imwe chete pamusoro pe Highlanders iyo yaita mangange 1-1 ne Green Fuel. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti zvishoma nezvishoma vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti ticharamba tichishinga Ngezi Platinum Stars, patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Kurowa kwe Dynamos nemangange e Highlanders zvasanganawo nemangange e 1-1 aita Caps United ne Simba Bora, izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda. Caps United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints gumi nemanomwe, Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints gumi nemashanu. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu mabasi kumbomatarisiro ranga hwine nini vozi ana FC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara, saka ndovati kutitirasa ranohwina leg pane plus ane vafanha vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham ne Triangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0. Murairidzi wayo Expense Chitukutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu. Vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tinokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uriko mangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zifa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNkwekwezi 2023 moKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi hloseni
abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazovota lonyaka kukhetho oluzayo
kuhamba kwesivota registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-section yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll sesizimisele sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for ukhetho
kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll saluthulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozezwa kulo msakazo abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo abamela amabandla atshiyeneyo abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngala gwalo olulamagama abantu abazavota lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ikhangelwe ukuba kusasa uzavikela uZulu ngokhetho ngosuku lokhetho oluzayo sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change
kuyadanisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi hloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile sasifica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters roll ingakabuyi kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sezila ama-voters roll kodwa abantu njengoba edevele sebenyampa inhliziyo edokungasela muntu kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly abanye baqale ngo-9 abanye ngo-2 abanye lakhathe sezinyeizindawo azila ama-voters roll abantu bajamile uZulu selahlithemba ukuthi bangaze bavule emini abangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity ayila promotion ngabe idinga iframachine ihamba itshela abantu ukuthi hayibo sesivulile ngoba abantu ebeke bamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebethaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistre ngaphi ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile
akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho
sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-national election day ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa ngahamba ezikolo eziningi kubulawayo ngabona ama-ofisa amalutshwani abezeki kungalama-voters roll okweminye lokhu bahamba bechiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala zinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support angazi ibhajethi le eyavele emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll hayi mahlabezulu lokhu yisindaba ichiye lokhu abazama ukukwenza hayi ingcabangcoza yikho-ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe bayekhangela amabizo abo
Umnumzana Felix Makalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje oku-checka i-inspection oku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khayani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukuthova up to Wednesday uku-checka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali?
Ama-voters roll akhona. Yebo, phela abantu becheka, bacheka kuma voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke, kumbe kukhona okungazani kuya?
Hhayi, so far so good, akuna nto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abantu azobethi becheka phela kuma voters roll, then upresident uya-announce anytime soon ilokhu zena i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa-ke hayi voters roll vela itholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa
kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijeni ezinjalo
singazikobulawayo. Ngazi lutho, ngazi nge-Martinot. I-Martinot khona kuqalise namuhla, so ngitsho ukuthi ayitholakali yoliqalise namuhla.
Ye,
sokobulawayo ngale ngomunye lawo uminista okhover khona, mina ngikhaza i-Martinot kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona be-registry? Yibo abakhulumayo xane beyenza i-reporta, kungabe bonke kulabantu abaningi abangachekhanga, but ngabe bonke abantu bonke bachekile and basuthisekile, ambonti kungaba le extension. But nxa ukuthi abantu abakwananga ukuchecka, kumbe abanye babone ukuthi abantu balutshwana abachekileyo, nede bengayi-extenda sabesizezwa ngabo.
Ye, singathi kona ngabho-ke e-Mat North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje besokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date uqalise ukukhankaswa for ukhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, into yikwathi sikumelele vele besesimelele i-date kulumongameli, ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi sibekwazi i-date yebesesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singangena kusigaba esilandelayo, siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eRussia lizame namhla ukubhomba idolobho eKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa iindizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise iindizamtshina lezi ezingama-50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia ngamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo e-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulent ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sawamukela kuhlela. Ye, siyakuzwa kakhulu. So akusitsheli ukuthi wena ubona njani indaba imitshado ingazanayo yimi kangaka?
okokuqala imithodo yachitheka ngesikhathi kuchitheka isiko isikhathi esesiphila kiso uzobenza abantwana besiyi-20th century yikho lapho sike kwamoshakala khona izinto ngoba nangesikhathi sakudala yayichitheka kodwa hhayi kakhulu kangako lama-ecorit la asuke afakwa yiwa washe wamosha zonke izinto bona engani uma kungabuyela isiko kube khona landela isiko yonke into ingama kahle
iliphi isiko obona engazane kumele libiselwe ukwenza ukuthi kuhambe kuhleka
imithado yesintu kumbe ngithi kuqala ekukhuliseni izingane bakhuliswe ngohlobo lona lelani sesikhuliswa ngalo inhlonipho umntwana akhule aze akwazi ukufundiswa ngesintu aze akwazi ukuthi lamayichada achade ngesintu aele ngokwesintu afunde ukubekezela ngoba kudala yayisima njengoba sasifundiswa ukubana noma isimo sisibi kangakanani sibuhlungu kangakanani emthadweni kuyabekezela so imithado yonalena yesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe kumanje sokwenziwa imithado yesilungu abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amaveyili ahlube right sathi umshado wangkhona uvuka uphelile ngoba kusuka kungalayiwanga abantwana kungekho ababalayayo nabo anti
obabakazi yikho ongazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abakuthi balaye laba abashadayo akunjalo
yebo bona basuke bengasekho kodwa uma kungibana kuyabiseka isiko isintu sethu sakudala bakhona ubabakazi ngoba akekho umuntu ozala eyedwa bakhona njengoma kulo malulo obabakazi nayo usuke khona abasekho ngoba sekuyisimanjemanje sokhethe kubana abantu bathi baphila le mpilo entsha njalo okunye ngugqugquzelayo omama bathi sekukhona ngisathi omama kabazikhulisele iy'ngane zabo omama kabazilayele iy'ngane zabo ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngitho babakazi bengaba khona labo sebethanda ukuphila neleyana impilo yesimanje kodwa ma ungumzali ungumama kumbe ungubaba zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isisuyangena kulowo mthado ibe ikwazi ukuthi ilayekile itsheliwe ukubana emthadweni behlangana nezinto ezinjani
ye phosele okugcina khonapho mama
yebo siyabonga ngithanda ukugqugquzela nokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele ngoba ma kubuyela isiko yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo kodwa khonokho kuncane okuzayenza ukubana imthado ime labantwana bakhule kahle kuphele izini nazo zonke lezi izinto esezidalwa ngikubaleka kwesiko yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu ngiyabonga
siyabonga kakhulu-ke lapho besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi
kwezamazayautshela bathi salulande
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungamela inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamela inkomo Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngesikhathi esedluleyo sihlobo zenkosi ezidalekileyo sabala encwadini kajohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo kufundeka kanje owesifazane wasesamariya weza ezokukha amanzi uJesu wathi kuye ngiphuzise akunginathise ngimile nginika amanzi nginathe ngikholwe ngiqhubeke ngohambo lwami zihlobo zenkosi ezithandekileyo namhlanje-ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu umama lwasesamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni emakhaya ezinkompono emapulazini lakuma-resettlement abantu badinga amanzi okuphila abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu bayaswela abalamisebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi nina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlangalwa kini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa usalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza abazi bedlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede ukoma lokhu esilakho usizana ubana uzwe nxa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabaliyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa balamaplazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathi sithambise imphimbo ayisilocala ukuba le mpahla olayo le mali olayo kodwa ukuba licala ikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiya phambili abantu baphiwa inkomitshana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitshana erayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asizeke kulobo bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngene enhlizweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha Wozabatha namhla silo Daniel Nxumalo okuward 9 esijabugwe entobe siyakwamukela kuhlelo Nxumalo akusitshele sizokuthwa ke qhuba uhlelo lwenu lesisisi lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo kuqhuba njani konapho
udaba esiyilo olokukhuba iconsensance sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu maye sehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament engubani esigabeni esinje ozaba ngukhansila webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu babudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo maye ukuthi idonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikibezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
singathi-ke abaphathi besigaba khonapho ku-ccc kabangeneli yini emgudla khonapho bathi hhayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hhayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hhayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yi-members of parliament
singathi-ke ungatsho sibili ukuthi hhayi khonapho liqhube kuhle
siqhube kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni kukhetha abantu abale corruption yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhlizweni zethu singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili so ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lo nyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama MPs ngoba libandla elitsha ibandla likazulu umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC
hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilo-Daniel Nxumalo ukhona ngale kuward 9 esidabugwe entobe
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wazamidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esethulela lokho lakho.
Iqembu leDynamo linqotshwe nge-2-1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi liyayilenda zibike ngoshikile obhanqa 1-1 leqembu leGreenfield emdlalweni obusenkundleni eBaobab Field. Limpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngoshikile obhanqa 0-0 ngolwesine oledlulileyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe ngoshikile obhanqa 1-1 leleSimbabwe ngaseNational Sports Stadium kuthi eleTriangle libe ngoshikile obhanqa 0-0 leleSheshan ngaseKibo. Kusasa ngomvulo iqembu lezePC Caribbean lizadlala le Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Usenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu leIslanders Football Club uthi uzwa ibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale ukuqeqetshayela iminyaka engamashumi amabili lathoba mnembili njalo lonyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of action for a while. When I came back, they loaned me ngadlala ku-Epoch Mine. Ngahamba loNesai Moyo, Dumisani Ngulube, Billy Taka, sadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya ngatrainer, but idolo lokhu elingikhathaza. Ngagcina mbona ukuthi nolokhu kuzangikhathaza ngasengiqalisa ukuyenza into ze-coaching from 2003.
Ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyoyenza kwasungulwa iqembu lebantu Rovers, i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-St Thomas, kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotha loDumaza Dube, to me is a mentor, umfundisi uBoruto Mlwana. Bengilazi ngephozo ze-play. But as a coach, Dumaza Dube a lot to me. Lakathi singawukhuluma ngaye ngiba ungifila sharp, ngifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikaNgwenya abadlala kuzinga laphezulu ngababalisa uTeenage Radebe odlala eMelika, imvimbi ye-FC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu leHighlanders uGodfrey Makaruze, uArchford Dafaira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bacine bedlala kuzinga laphezulu.
Wonke umuntu elayifini yafuna ukukhula, akula muntu ofuna ukuhlala phansi, but passion yami phansi abebafani laba. I mean, I think I'm okay but ukukhule nyabe ngufu, but I don't think ukuthi ngingashiyana lalezi ezifansi lezi ngabe ngi-right. Yeah, I want to catch them young, bafundise i-technique landani bebe bekhula mbaphasa abanye lapha.
Ungwenya nguye oqeqetsha abafana bale minyaka engaphansi kwelishumi lantathu kuqembu le-Highlanders njalo usebenza loSiza Khoza kanye loSmart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu leBoson 90 lona elikhankasa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani uPamela noThandovulu lokucila nginomina kulezi nsuku lapha ngikhona kuse South Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha uRight. Kazi yangikhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch, so iRight esiyidlayo. Ya, ingoma ngikhona is about ama farmers abasebenza nzima lapha bakhona, so it's just ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha bakhona. So that's why it tied with the right. And kule ingoma njalo engiphushayo kathe closer to you, lo Sean Kingston. Yeah, Jamaican American singer, what beautiful girls. Yeah, so anya chabula kakhulu ngendlela okuhamba ngakhona. So yeah, okwamanje ngihlala eGermany, so ngizabe ngibuyela khona kusasa. And into engijabulisa kakhulu kakhulu ingoma yami Uluthando lo eyakuqala, eyamapiano yami yakuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya waya. Yangena la kuma DJs ape South Africa, eBotswana. So yeah, into ukuthi khona is ngathi highlight ne. And then lengoma amadlozi yabe ngunumber one kwa American radio station. So yeah, lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC, into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah.
Good. Akon hlabelelo uRice.
Right. Okay. Found that before I go into the light, and so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard, I'm breathing calm with the wind, and now I'm dead and dying.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le ethi sadla irice. Kunenga kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni, uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa-ke ukuthi kumele lisithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo ye-WhatsApp ye-Studio 7, +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili ukusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Yilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.